kanaka vateriri tinosangana zvakare nenguva dza 6 mangwanana nhasi uri musi wechishanu kurume 23 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nyika dzakaita sana Zimbabwe nana North Korea ndivo vaiisa mitemo yaizoita kuti dzimwe nyika dzidzokedzo kuti kumuri kudarireiwo vana venyu. Onai vana veZimbabwe vamwe vaakuperera muna Limpopo vachiedza kupinda muSouth Africa, vamwe vachitiza violence, vamwe vachitiza kuoma kwezvinhu.
America yokurudzirwa. America inoti yave kuziya zvakare bhiri rezidera iro rakatemera vamwe vakuru vakuru venyika, vakatemera vakuru vakuru venyika zvirango.
Pane pachifana kuitwa an audit normally kuti yatoziva kuti mari yakanyatsa kunge ichifambiswa sei, nekuti makaona mari dzacho kuziviswa kwakamboita maskandara aimbova maminista mapolitician nguva dzapera idzo.
Hurumende yoronga kutora chikwereti cheZisco Steel kuedza kukwezva vekunze vanoda kutanga mabasa.
Kujeri hakuna chikafu, hakuna pekurara pakanaka, hakuna magumbezi, hakuna matoilet akanaka.
Imwe nhengo yemDCT muzvare Yvonne Musarurwa, avo vainge vatongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri voregererwa nevamwe vasungwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Masenata maviri emuAmerica vaChris Coons navaJack Flake vakaparura bhiri rakanangana nekuziya mutemo wekuvandudza zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende yeZimbabwe unonzi Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Bill kana kuti ZIDERA wakadzikwa muna 2001 nenyaya yaipomerwa vamwe vakuru ava yekutyora kodzero dzevanhu. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakatowedzera nerimwe gore zvirango zvakatemerwa vakuru ava kusanganisirawo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Kuti vakuru venyika ava vabviswe pazvirango izvi, varokurudzirwa kuti vaite sarudzo dzakachena kutsvaga vanhu vakatsakatika vakaita savaItaidza Mara, vaPatrick Nabanyama uye vaPochi Zuze, kuremekedza vanenge vaine minda kana mabhizimisi munyika uye kuremekedzawo matare eSadag. Mukuziya nezvekurudziro iri kuitwa nemasenata aya yekuti ZIDERA inge ichivandudzwa nezvinoda kuitwa neZimbabwe, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Chipo Dendere.
I think vari kungotaurawo zvakafanana nezviri kukurudzirwa nevana veZimbabwe kuti ngapawanikwe pachigadziriswa panyaya yemasanctions abviswe, nekuti vanhu vanoona hurumende yange ichiti zviri kuomesera vanhu, asiwo vamwe vanhu vanoona masanctions achidzosera bhizinisi reZimbabwe kumashure. Asi zvakadaro, chekutanga ndinoda kuti zvizhinji zviri kutaurwa navaFlake navaKun zvino zvanga zvichitaurwa necivil society kuti maelections anofanirwa kuva free and fair, military haifanirwe kukampeinira chero rimwe nerimwe bato, kuti panofanirwa kuva nekujekeseka panhau dzemedia kuti vanoripota nhau vaitewo vachiita vasina kusungikana. Hurumende inofanira kuacknowledge kuti pane zvakaitika muna 2008 zvisina kumira zvakanaka nezvakaitika muna 1983. Asi chadaro, zvimwe zvachona zvavari kubvunza ndopandinoona kunge vana veZimbabwe vari mudiaspora kunyanya vari muAmerica vane opportunity yekutaura nemasenators avo kuti zvimwe zvachona zviri kudiwa zvinhu zvekuti nyangwe dairi hurumende yeMDC kana hurumende yeZANUPF kana ringave bato ripi zvaro, zvinhu zvavanogona kutadza kudeliver nekuti zvinhu zvinoenderana nekushanda zvakanyanyisa muparliament kana kuti zvinhu zvinogona kutora mari sekuti. Asi hazvisi zvinhu zviri impossible. Ini pandanyanyisa kuona panogona kuremera hurumende inogona kunge iri nawo yekuaccounta for ma Diamond Revenue. Inovawo a bit of a private matter yekuti nyika inogona kuti matiomesera mukada kuti tibuditse maaccounts edu pachena. Kwozoitawo zvimwe zvinhu zvakaita sediaspora vote. Ipapo vana veZimbabwe vari mudiaspora vanofanira kuti ndivo vataure nehurumende yavo one on one kuti zvinogadzirisika sei kuti vanhu vari mudiaspora vakwanisewo kunge vachivhota mumaelections ari kutevera.
Asi tichitarisa nyaya dzezvirango idzi, Dr. Dendere, zvingashanda here muchitarisawo kuti zvakatemerwa nyika dzakaita sana North Korea, nyika dzakaita sana Iraq?
Handifunge kuti pane vanhu vazhinji vanoda kuti nyika dzitemerwe zvinhu zvakadai. Asi ini ndinoona sekunge zvinhu zvakanyorwa apa zvinhu zvaikumbirwa nevana veZimbabwe kuhurumende yavo kwemakore akanyanyisa. Asi kazhinji zvaiwanzoitika izvo kuti kana vanhu vataurawo kuti nai hurumende dai marerutsawo kuti midhia ive free and fair, hurumende yaidzoka yoisa mitongo yakaoma. Saka ndinotoona kunge nyika dzakaita sana Zimbabwe nana North Korea ndivo vaiisa mitemo yaizoita kuti dzimwe nyika dzidzoke dzoti kumuri kudarireiwo vana venyu, onai vana veZimbabwe vamwe vaakuperera muna Limpopo vachiedza kupinda muSouth Africa, vamwe vachitiza violence, vamwe vachitiza kuoma kwezvinhu, zvinhu zvakanga zvisiri necessary.
Nyanzvi munyatsi zvematongerwo enyika, Dr. Chipo Dendere vachitaura vari muno muAmerica. Hurumende yave mubishi kuedza kutora chikwereti chekambani yeZisco Steel chinosvika mamiriyoni mana nemakumi mapfumbamwe nemashanu, kana kuti 4.495 million, kuedza kuti kambani iyi ikwanise kukwezva vekunze kuti vatange mabasa sezvo kwapera makore kambani yakavharwa. Kutanga nemuvhuro kusvika china svondo rinouya, komiti yedare reparamende inoona nezveupfumi ichange ichinzwa pfungwa dzevanhu panyaya yechikwereti ichi. Misangano ichaitwa mudare reparamende muHarare nenguva dza10 mangwanani nemuvhuro. Yoitwawo kukwekwe theatre neZisco Steel Club nenguva dza2 masikati nechipiri, kwozoti kugweru theatre nemusi wechitatu nenguva dza10, kuchizotiwo kubulawayo Rainbow Hotel nemusi wechina na9 mangwanani. Vasingakwanisi kupinda misangano iyi vanokurudzirwa kutumira tsamba kana tsamba mbozha zvinozoendeswa kudare reparamende kuti zvizeiwewo. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe.
Chekutangisisa zvazvinoreva ndezvekuti kana hurumende yaassuma chikwereti ichi, zvaakuita kuti chikwereti chehurumende chichikwire, uye zvaakuzoreva kuti mataxpayers ndo achazenge achibhadhara chikwereti ichi. But makaona kuti dambudziko riri kutarisana nemaparasetal edu zhinji zhinji inyaya yecorporate governance failures, uye nyaya yemapolitical interferences anga achiitwa, anga achiita kuti mamwe madecisions anga achitorwa anga ari madecisions asiri commercially sound. Saka I think affect welfare yemacitizens negatively, in the sense that hurumende kana yaassuma chikwereti ichi, zvakurava kuti mataxpayers tista kuzochibhadhara through either maincrease in taxes or reduction in expenditures kune zvimwe zvinhu zvingadai zvichiike zvinana social welfare nezvimwe zvakadaro. Saka I think ndo negative implication. Of course mudonzo rehurumende reyamunangagwa vauya nedonzo rekuti Zimbabwe is open for business, but zvichaafecta macroeconomic sustainability yedu, nekuti zvaakuita kuti chikwereti chehurumende chikwire, uye kuti zvinhu pamwe zvitadze kuzogadzikana zvakanaka kana chikwereti ichocho chakwira. Saka I think ndo dambudziko ririko, kuti hongu toda kuti mainvesta anga achiuya, but hongu toda kudhila nenyaya the national debt iri pamusoro-soro. Makaona domestic debt yenyika officially iri kunzi iri pa6 billion, foreign debt officially iri kuma12 billion, but tiri kutarisira kuti domestic debt yedu icharamba ichikwira isikaita tarisana nemaelection kudai, zvekuti inogona kupedza gore tane chikwereti chekuma10 billion. Ende zvichitaita dambudziko, tiri kusiyira vana vadzukuru, I think malegacy debts achazovatambudzawo.
nokuti hurumende pari zvinhu haina capacity yekunge ichibhadhara chikwereti izvi.
Asi chikwereti chakadai chingangotorwa here pasina kunyatsozikanwa kuti mari yacho yakakweretwa yakafambiswa sei, Dr. Chitamba?
Hatini ndo imwe nyaya iyoyoyo yandakangana kutaura zvangu, inyaya yakakosha iyoyo. Pane pachifanira kuitwa an audit normally yekuti tinyatsoziva kuti mari yakanyatsa kunge ichifambiswa sei, nekuti makaona mari dzacho kuziviswa kwakamboita mascandal aiinvolva maminista mapoliticians nguva dzapera idzo. Saka chikwereti chacho chaifinansa zvinhu zvazvisinei nekuwandudzwa kwemabasa epaziso still.
Tichitarisawo kune rimwe divi, asi kahurumende iri kuti zvinobatsirawo kuti Zisco Steel ikwanisewo kuwana vekunze vanoya kuzouchika mari, nekuti hapana kaangade kutanga basa aine mutoro wakadai.
Zvandandichifunga inini, either investor rira kuuya kuZimbabwe anofanira kuita assume that debt, or that debt yaigona kutransformwa into equity yehurumende. I think pane mamodhero akawanda anogona kushandiswa.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi, Dr. Prosper Chitambara, vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vari parunare muHarare. Zvare Yvonne Musarurwa, vanhu vanhengo yemDCT vari pakati pevanhu zviuru zvitatu vakaburitswa muusungwa mushure mekuregererwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Muna 2016 muzvare Musarurwa vakatongerwa kugara mujeri nedzimwe nhengo dzebato ravo dzeMDC vachipomerwa mhosva yekuuraya mumwe mupurisa vaPetros Mutedza kuGlenview muHarare. Vachitaura kumuzinda webato ravo mushure mekusunungurwa, muzvare Musarurwa vati vane zvimwe zviri kuvadzimba mwoyo zvakaitika vari mujeri rechikurubhi.
Ndinotenda Mwari vanosunungura muzvare mazinasi, thank you so much. Ndine kufara, asi kufara kwangu hakuzi kufara kwakazadziswa. Ndine zvinhu zviviri zviri kundishungurudza mwoyo wangu. Chekutanga, ndiri kushungurudzika nababa vangu, His Excellency the late Baba Mukhen Richard Tsvangirai, vakashayika musi wa14 February ndichiri munzvimbo yeusungwa. Nanhasi ndinotisave kwamuri ikoko ndiri kushungurudzikana, nokuti shuviro yangu yange iri kuona muri kustate house. Shuviro yangu yange iri kuona ndiri muZimbabwe yanga ichitungamirwa nemi. Hati zvisinei hazvo, save ndoti kwamuri ikoko dorai murugare. Mwari ndiwo akatipa imimi, Mwari ndiwo akakutorai. Ndoti chinhu changu chekutanga ndechekuti ndikwanise kuona pamakaradzikwa sangu, ndikwanise kupera my last respect kwamuri. And handina zvakawanda zvandinokwanisa kutaura. Baba, basa ramakatisiyira tokuona, makazvisa mumaoko medu kuti isusu vechidiki tienderere mberi tichitungamirira. Tinokutendai sari. Chechipiri chikundishungurudza ndechekuti handisi kuziva kuti last mainga hama ndatungamira madzokera vachisangana nei muzuva ramangwana. Hapa kutarisirwa kunzi vanhu vasungwa vechirume vanogona kubuditswa mukati menzvimbo yejeri. Ndinongokumbirawo kuna Mwari kundisunungura kwavaita nhasi, kuburikidza nekuziva kuti ini hapana chandakabata paupenyu hwaPetros Mutedza kusvikira kuti afe. Ndozvimwe chete zvina last mainga hama ndatungamira madzokera.
Muzvare Musarurwa vatiwo majeri emunyika zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Kujeri hakuna chikafu, hakuna pekurara pakanaka, hakuna magumbeze, hakuna matoilets akanaka. Uyezve ndinonyengetera kuti isusu sekuda kwandaita ndihambe ndiye ndakaisa voter registration application yekuti tikwanise kuwana kodzero yekuvhota tiri mukati, but takairambirwa. Asi ndiri kuti kubuda kwandaita uku ndicharamba ndichipusha.
Vakurudzirawo kuti vamwe vechidiki vapiwo mukana munyaya dzezvematongerwo enyika.
kune vechidiki vari munyika yeZimbabwe, ndoda kuti munzwisise nekuziva kuti nyika inoyi haiinzi ipiwe kune vanhu vakwegura sezvataitakaita panguva yaRobert Mugabe. Inguva yekuti vechidiki tikwanise kuwana tichitungamirira tiri isusu, netisisangana nemasituation akawanda. Tine mayouth about 99.9% vasiri kushanda asi vakaenda kuchikoro vakadzidza, havana mabasa, havana kuti mhuri dzavari kutanga kudzichengeta nei. Vabereki vatotarisira kwatiri isusu mayouth. Saka ndikutaura kuti paelection yatikatarisana nayo mayouth, ngatimirei, ngatizivei, ngatirei vanhu vari focused, ngatisamwendei kunovhota tichivhota notatengerwa doro nevanhu vanotishandisa, chembere dziri kutishandisa dzisingazive kuti isusu tikudawo mabasa. Isusu tinoda kuti vana veduwo vararame upenyu hwavakararama ivo nguva yavakanga varivo vadiki, nekuti nguva yavo vari vadiki maindastry anga akavhurwa ende vaikwanisa kuendesa vakadzi vavo kuzvipatara kana vakuda kuenda kulebha. Asi isusu nguva yatirino hatisi kukwanisa kurarama upenyu hwatiri kufungidzira tichikwanisa kutarisana navo. Then kumusangano wedu isu vemdct tiri kutaura nditi ngatirangarirewo mayouth pakota yatakavipisana iyo mayouth akwanisa kusangana navachipiwa.
Avo vanga vari muzvare Yvonne Musarurwa vakaburitswa muJeri neZuro. Mukuziya nyaya yekuburitswa kwavo muSungwa, Tanonoka Wande weStudio 7 ataurawo naHonorable Tabitha Khumalo, avo akafanobata chigaro chemutauriri webato iri.
Ichokwadi sebato reMDC rotungamirwa nababa Advocate Nelson Chamisa, tine vatevedzeri vedu vakasungirwa mhosva yekuGlenview yokuuraya mupurisa ivo vasina kumuraya. Yanga iri nzira yekuvashungurudza kuti vasaite zvematongerwo enyika. Nhasi hama dzedu dzaenda kunotora Yvonne Musarurwa abuda nhasi kuti muJeri akutoenda kumba. Vanga vari 3 vacho vakasungwa, vese vachabuda. Tozvitenda izvozvo, asi kutenda kwacho hatitendi kuti vatitira dzvene, kwete. Tiri kutenda kuti vashandisa masimba president kuti vakadzi vavo vabviswe muJeri, asi chavanga vasungirwa inhema nemhaka yekuti havana kumuraya mupurisa iyeye.
Saka sokuziva kwenyu vese vakwanisa kuti vabudiswevo?
Zvandikunzwa ndezvekuti vese vabuda. Wana wandanyanyonzwa stereki ndiYvonne Musarurwa, wanganzi ari kuda kubuda nhasi. Vateedzeri vedu vanga vari kuchikurupi koko kuti vanomutora vamuendese kumba.
Imimi sebato reMDCT, munotii nekuregererwa kweavo vanenge vakapara zimhosva?
Tozvikudza zvikuru, asi toda kuti hurumende yezano izive kuti vana ivavo vakasungwa vachisungirwa mupurisa wekuGlenview vakamuraya. Tiri kuti isusu vana ivava vana kumuraya mupurisa iyeye. Regai kushungurudza vanhu vanopikisana nemi kumatongerwo enyika. Ngatishandise mhuri 1 yemuZimbabwe, kwete zvokushandisa mapurisa nemasoja neJeri senzira yokuti vasingabvumirani nehurumende kuti vatsiurwe kungoendeswa muJeri even vasina mhosva.
Ko vamwe vese ava vasiri vezvamatongero enyika, munoti chii nokuburiswa kumajere kwavanoitwa?
Tagara sebumbi romutemo renyika yemuZimbabwe rakapa masimba kuna purezidendi kuti aregerere vasungwa vanenge vari muJeri. But toda kumutenda nezvekuti abvisa madzimai akati wandei.
Vakafanobata chigaro chemutauriri weMDCT muzvare Tabitha Khumalo vari parunare muBulawayo naTanonoka Wande weStudio 7. Zvichakadaro, hurumende iri kutariswa kuburitsa vasungwa zviuru zvitatu kubva muJeri. MuJeri reChikurubhi Maximum Prison neZuro makaburitswa madzimai anosvika zviuru makumi masere nemanomwe, kuchisara vapfumbamwe chete vanonzi vainge vasina kukodzera. Zvichakadaro, sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International rarumbidza zvikuru mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nekubvisa vamwe vasungwa vainge vakatongerwa rufu kuti vangogare mujeri kweupenyu hwavo hwose. Asi sangano iri rakurudzira Zimbabwe kuti ivandudze bumbiro remutemo kuti ibvise zvachose nyaya yekutongerwa rufu kwevanhu. Zimbabwe haisati yauraya munhu anenge atongerwa rufu kubva muna 2005. Tochimbokupai dzimwe nhau muchidimbu. Zimbabwe neZuro yakanyorerana chibvumirano chikuru nekambani yeCaro Resources yekuCyprus inonzi ndeimwe shoroma vaLucas Perrelis. Chibvumirano ichi ndechemari inosvika mabhiriyoni mana nezviuru mazana maviri kana kuti $4.2 billion uye chakanangana nekucherwa kweplatinum muZimbabwe. Ichi ndicho chibvumirano chakakuririsisa zvikuru kubva vaEmmerson Mnangagwa zvavatanga kutungamira nyika. Kambani iyi inotarisirwa kutanga basa muna 2020. Mune imwewo nyaya, Politburo yeZANU-PF yakasangana muHarare neZuro ikazivisa kuti ichaumba commission inenge ichiona nezvekusarudzwa kwevachamirira bato iri musarudzo inenge ichitungamirwa nevanoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato, retired Lieutenant General Engelbert Rugege. Dzimwe nhengo dzecommission iyi dzichadomwa nemutungamiri webato iri vaEmmerson Mnangagwa. Vanopinda musarudzo vakazvimirira vanonzi vachadzingwa mubato kusanganisirawo avo vanotuka vamwe. Mukupeta nhau muchidimbu, sachigaro MDCT vaLove Momoyo vanoti vacheka ukama nebato iri sezvo vasiri kuwirirana nezviri kuitika. Zvichakadaro, mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachange vachienda kunotsvaga rutsigiro kwamurehwa nekuchiweshe nemusi wemugovera nesvondo. Vagari vemuchinhoi vanoti havasi kufara nedanho rakatorwa nebazi rezvematunhu rekubvumidza kanzuru yechinhoi kushandisa bhajeti ravakapasisa vachiziva kuti hariteedzerwi. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Bazi rezvematunhu rakanyorera kanzuro yechinhoi kuti ishandise bhajeti rayakavatumira asi ichiyambira kuti itevedzere mutemo wekuti mari yakawanda ishandiswe mukugadzirisa zvinonetsa veruzhinji kwete kutambirisana mari dzemihoro. VaKenneth Chingwaru vanogara mumusha weveruzhinji wechikono hono. VaChingwaru vanoti bazi rezvematunhu rakatadza nekubvumidza kuti kanzuru ishandise bhajeti rainoziva kuti inoshandisa mari yakawanda pakutambirisa vashandi vekanzuru. VaChingwaru vanoti bazi rezvematunhu ringadai rakadoma urongwa hwaraichiita kumanikidza makanzuru kutevedzera mashandisirwo emari ari pamutemo.
Panhau ye37 tiri kuti ministra inonatsoita basa rayo nemazvo. Vakakundikana nazo kuongorora kusvika pabongo nokuti kanzuru inogona kungobvuma kuti ushawaya dei wotadza kuita adei kune zvinhu izvozvo. Saka at the first place vaisangofanira kuapprova, votangaisa mamekanism okuti makanzuru akwanise kutanga kukwanisa kusvika mari dzokuti vakwanise kuachivha ma70% yavo.
Mukuru wechinhoi Residents Association vaPeter Lewanda vanoti chinhu chinonzwisa tsitsi kuti bazi rezvematunhu rakapasisa bhajeti risina kuongorora kuti kanzuru yaimbofambisa sei mamwe mabhajeti ari kumashure. VaLewanda vanoti kupasisa bhajeti vachiona kuti mari yakawanda iri kuenda kumihoro yevashandi vekanzuru kukanganisa zvikuru.
Havasi kukwanisa kubata tageti yakapuwa yokunzi 30% inoenda kuadministration, 70% yoenda kuservice delivery. Makore ese ndikacherechedza kubva kumashure budget redu richiri mu6 million muna 2013 kusvika ichiwedzera makore esaya, council yedu iri kushandisa mari yakawanda kuadministration mukutenga mota dzakanaka, makombiuta akanaka nemamwe maallowances anongopanana makancelors.
VaLewanda vanobvumirana navaChingwaru kuti bazi rezvematunhu rinofanirwa kuisa zviga zvinofanirwa kutevedzerwa nemakanzuru kuti isashandise mari pamadiro.
Vakuchifanira kuisa mamekanisms ekumonita kuti zvavawirirana necouncil nemunicipality yechinhoi pakupasiswa kwebhajeti iyoyo ndizvo here zvavachazenge vachiita mukufamba kwenguva.
Kanzura we ward 14 vaBless Monyangaire vebato reMDCT vanoti zviri kutaurwa nebazi rezvematunhu ndezvemugotsi matsuro sezvo kanzuru ine vashandi vakawandisa izvo zvinotora mari yakawandisa.
Because right now mukatasa wage to income yedu isusu income yedu is 300,000 and wage bill yedu is 380,000 of which hatisi kumbopinda akana munototi atakurwa nechekare. Saka kuzi address izvozvo kanzo inofanira kuti negotiate hwane nechi ne vashandi so that tikate masalaries au or else we have to retrench. Ndoti topinda
mutauriri wekanzuro yechinhoi vatichaona mulauzi vanokurudzira vagari vemuchinhoi kuti vabhadhare mari dzemitero kuti vawane mari sezvo mari yakawanda yavari kuwana iri kuperera kumihoro yevashandi. Pamari inowanikwa nekanzuru mari inosvika zvikamu makumi manomwe kubva muzana inofanirwa kushandiswa mukugadzirisa nyaya dzakaita sekuwanisa vanhu mvura inokwana uye yakachena, kugadzirisa migwagwa pamwe nekuchenesa guta. Asi kanzuro yechinhoi nemamwe maguta vari kupedza mari dzakawanda vachitambirisana mari dzakawanda nekutengerana zvikakarara zvemotokari dzinodhura nemidziyo yakaita semakombiyuta. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Vamwe vemabhizimisi madiki vanoti gungano remabhizimisi madiki reInternational SME Indaba rinobatsira kuvapa mukana wekuti mabhizimisi avo akure. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vamwe vemabhizimisi madiki ava vataura neStudio 7 pakuvhurwa kwegungano iri vati vari kuwana mukana wekushambadza zvinhu zvavo uyewo kusangana nevamwe vanhu kusanganisira vemabhizimisi makuru avo vanobatsira kuti mabhizimisi avo akure. Vaabel Nyati veMillennium Footwear inove kambani inogadzira shangu dzainotengesera kuzvimwe zvitoro zvikuru zvembatya munyika vati kaveke chipiri kambani yavo ichiuya kugungano iri.
Kusvika kwedu panapa kuatenda iye CPZ yatibatsira kwazo nekuti kwakawanda macustomers haazivi kuti zvinhu zvinogadzirwa kupi. Vakadziona kumastores akasiyana siyana vanofunga kuti dzinobva kupi, kumhiri kwemagungwa, asi dzirugadzirwa muno. Ende kusvika kwedu pano kwabatsira vanhu veZimbabwe nemaforeigners kuti vazive kuti zvinhu zvavanotenga izvi kunzvimbo dzakasiyana-siyana zvinogadzirwa panapa kuZimbabwe.
Vanyati vati kambani yavo inokwanisa kugadzira mapeya eshangu mazana masere pazuva vachitiwo bhizimisi ravo riri kufamba chaizvo, asi vanovhiringidzwa nekushayikwa kwemari yekunze yekutenga nayo zvimwe zvavanoshandisa pakugadzira shangu idzi.
Iko zvino business rakanaka stereke chete, chinhu chinotinetsa kuwana foreign currency yekuti titenge zvidokodoko zvinodiwa like masoles, maglue hagadzirwi muno.
Muzvare Jane Chimbigwa avo vanotengesa zvinhu zvinoshandiswa pakugadzira shangu vati ndeke kutanga kuve pagungano iri vachitiwo vaita rombo rakanaka rekusangana nevamwe vekuIndia vanogadzira zvinhu zvavanotengesa.
Ndakwanisa kuti ndisangane nevanhu vekunze kwenyika maIndians kunowanikwa zvinhu izvozvi kunotengawo vanda ndichitenga kwavari vanozvitenga kunyika yekuIndia. Saka pandasangana nevanhu vekuIndia ndafara zvakanyanya nekuti ndakukwanisawo kuona zvinhu zvangu kuti zvigokwanisa kuunzwawo mukati menzvimbo yeNeblawayo direct zvichibva ikoko zvichiya kwandiri ndichizokwanisawo kuzvitengesawo ndichitengeserawo vamwe vangu.
Gungano reInternational SME Indaba rakatanga gore rakapera uye rinotsigirwa nebhanga reCBZ. VaPeter Zimunya veCBZ vati bhanga ravo rinoona zvakakosha kutsigira vemabhizimisi madiki sezvo achibatsira kusimudzira upfumi hwenyika.
Takaona semaSMEs vachibatsira chaizvo pakuya nemabasa, mabasa achishayikwa, vanobatsirawo ikonomi kukura kwayo, iye zvino kana kumataxes chaivo vari kuuya vachikontributawo kumataxes iwayo.
Mumiriri weNamibia muZimbabwe, amai Balbina Pina, ndemumwe wevanyarikani vange varipo pakuvhurwa kwegungano iri zviri pamutemo. Vamwe vemabhizimisi madiki vekuNamibia pamwe nevashoma vekuSouth Africa vange varipowo pagungano iri iro rinopera mangwana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. America inoti inokwanisa kuvandudza mutemo wezidera uyo wakaona Zimbabwe ichitemerwa zvirango ndokunge vatungamiri vehurumende varemekedza kodzero dzevanhu. Hurumende yoronga kutora chikwereti cheZisco Steel kuedza kukwezva vekunze. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai muina Chris Gande munhau dzeIsindebele.